mukuru webasa munerimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocates Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZDIET, Pastor Kabva Mukabiwa ati bhuku rebreu rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingaoni vawane kubatsirwa zviri nyore.
Izawo ruzivo rwakadaro kunzvimbo dzakaita sedzemapurisa nekuzvipatara, manesisi pamwe chete nekuvashandi vose vehurumende, tikambotangira ipapo zvinogona kutibatsira madhipatimendi ose ehurumende kuti vadzidziswe bureyo so that vagogonawo kukomunicata nevane bureyo vavanenge vachishanda navo pamwe chete nevavanosangana navo, nokuti kune vamwewo vane dambudziko rekusaona pamwe chete nekunzwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Visual Impaired Teachers vatakundwa makurudza vanotiwo zvikoro zvese munyika zvinofanira kunge zviine bhuku rebreu iri.
Nao zvino zvichirevawo kuti mwana ane urema hwekusaona anofanira kunge achidzidziswa breu by any teacher. Saka breu inofanira kuva compulsory kumacolleges, kune any teacher anodzidzisa breu, anoda kudzidzisa muZimbabwe.
Vati vana vasingaoni vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kushayiwa dzidzo nekuti zvikoro munyika kunyanya kumaruwa hazvina mabhuku ebreu pamwe nevadzidzisi vanogona kushandisa bhuku iri. Vasingaoni nekunzwa zvakanaka kana kuti matsi vanonetseka kuwana rubatsiro kuzvipatara, kumatare edzimhosva uye pakuvhota nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semabhuku ebreu aya. Pastor Kabva Mukabiwa vaendera mberi vachiti komishen inoona nezvetsarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kushandisawo breu kuti vasingaone vavhote pasina kubatsirwa.
Chifuwo chedu chokuti zeki ifambewo chinhano isvikewo pachikamu chokuisa maballot papers ebreu, uye tinokurudzirawo unyange kuparliament kwedu kuti clerk of parliament achaiswa achazoiswa makore anotevera kana kuti aripo adzidzirewo breu agone kuverenga breu so that tinoisawo zvichemo zvedu ikoko zviri mubreu.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezeki vajasto mangwana panyaya iyi sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindura tsambambozha. Asi mutevedzeri wegurukuta anoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika Valove Moe Matuke vati pari zvino hapana mutemo uripo unosungira hurumende kuwanisa mapazi ayo kana mamwe masangano breu, asi vati ifungwa yakanaka chose.
Unenge rakuona all that facility produces that it's like president ari kuti nobody should be left behind. So we are picking everybody, those that are disabled, you are vanokwanisa kuwana maequal chances right from the initial stages. It's something which we can encourage kuti tiite as government.
Nhengo yedare resenate inomirira vakaremara vaIshmael Zhou vati vachakurudzira kugadzirwa kwemutemo wakadai sezvo riri basa reparamendi pamwe nesenate kugadzira mutemo munyika.
Ndakamirira kusenate ndinoona kuti mutemo unodiwa kuti uvepo wokuti brain kana kuti nekupromota sign language zvikuru sei. Tinoona kuti vana vari difficult vane hearing impairment havaendi mberi kunodarika kuyunivhesiti, zvinova zvinhu zvinotinetsa.
Zuva reWorld Braille Day iri rakatendekwa parutivi kurangarira murume akagadzira bhuku rebreu yekutanga vaLouis Braille nekunyika yeFrance muna 1826 avo vakasarwa musi vafondira mugore ra1809. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.